Success the Beatmaker.
Say Jones, the lyrical orator. So, we wanna cushionize the mind. So listen. Ticha kura taisa ziva, upenyo hunarema. Matambuziko rufu, nikitane kuchema. We take it for granted, ticha go indika. Takura taku wana zaka oma enji, no da kusimba. Utetea riva endi, sa chika kushiba. Jira yacho makata, iserende minzwa. Inoda mnyenga tero ni kutungirira. Mzimu waku bachironda, nunzi tigo kuchika. Shakaiba, jide mufaro ni budiriro. Jino da tife, tisina jino batika. All we need is kena, not ijipita. Nateka tera kumatenga, miso tichia era. Daima tirira, imi sama tenga. Rekuti, upenyu, unorema. Kuna watinga tembera, akachiterera. Kumatenga, miso tichia era. Daima tinyara za, imi sama tenga. Rekuti, upenyu, watiremera. Kuna watinga tembera, akachiterera. Wakakeswa, chakuchita kichema, pana pono seka. Anything black related to darkness. Or maybe we the enemies of our own race. Hence, should we blame it on ourselves? I don't know, you tell me. Namone munu, ajisiane. Ino ita ushamari wabulwane bande. Okay, serufu rwandi kona. Runoda kuzotora, exactly where your heart is. Whoever thought that one day Baba will no longer be beside me. Take a tera kumatenga, miso tichia era. Daima tirira, imi sama tenga. Rekuti, upenyu, unorema. Kuna watinga chemera, akachiterera. Kumatenga, miso tichia era. Daima tinyara za, imi sama tenga. Rekuti, upenyu, watiremera. Kuna watinga chemera, akachiterera. Take a tera kumatenga, miso tichia rera. Daima tirira, imi sama tenga. Rekuti, upenyu, unorema. Kuna watinga chemera, akachiterera. Kumatenga, miso tichia rera. Daima tinyara za, imi sama tenga. Rekuti, upenyu, watiremera. Kuna watinga chemera, akachiterera.
Success the Beatmaker.
Chiriarera. Imi sama tenga. Watiremera.